vanoona nezvemamiriro ekunze ava vari kuyambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 miriyoni zvikuru kumadagascar vanogona kuiwa nedambudziko remafashamu emvura ane simba rinosvika pachikero chepamusoro chekategori 4. Dzimwe nyika dzakatarisana nemafashamu aya dzinosanganisira Botswana, Zambia, Zimbabwe, Eswatini nesouth africa. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika razivisa vanhu kuti vagare vakangwarira asi kuti vasanyanya kurohwa nehana sezvo riri kushanda zvakasimba kutevera mafambiro ari kuita cyclone Freddy. Mafashamu nedutu mupengo zviri kutarisirwa kusvika kumozambique nemusi wechishanu. Bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vangwarire pavanoedza kuyambuka nzizi kunyange nzvimbo yavo isina kunaya sezvo mvura yakawanda inogona kunge yanaya kune dzimwe nzvimbo yozoyerera ichiuya kwavari. Met Department yati mangwana nzvimbo dzese munyika dzikutarisirwa kunaya mvura kunze kwematibliland north chete. Zvichakadaro vamwe vagari vari mumasvingo vakaita samai Cecilia Mapfumo mumusha werunyararo west vari kuchema chema kuti mvura yemafashamu iri kunaya ichipinda mudzimba dzavo.
Saka trauma yacho anenge asangana nayo vangu vakarara pametres mvura yacho payakasimapindira yakaita yange yakawandisa kuzovasimudza nekudii zvakavaafecta zvisingaiti. Then mumba yakapindawo masofa akanyorova masiriji mastove everything zvavo zviri mumvura were to get rid of zvinhu zvakawandisa mumba.
Vamwewo vakaita sava Richard Munyenye vemimusha weodrelwes kwamucheke vanoti kunze kwekutyira midziyo yavo yakafa vave kutyira kuti imba yavo inogona kuondomoka.
Mvura yakananga muodrelwe musaka mvura inotozara muzvimba chaima hakwete pedu kutoga pakadowanda vamwe neupfu yavo yavanga vanaye plus havana vanongovata pasi machira akatonyorova vozongomuka vanhu vatori mumvura umatu mvura yatonaya.
Kanzura Ward 3 inosanganisa Runyararo West varoki kamuzonda vanoti vanga vari mubishi rekuverenga nekuongorora kuparadzwa kwakaita midziyo iri muward mavo umo mune dzimba dzinopfuura gumi dzakasangana nedambudziko iri.
Kufamba mudzimba idzodzo dzakaafektiwa nditori pavanhu izvezvi zvekuti tinoda kunyatsoona kuti problem solution yacho ingava ipi chaiyo chaiyo because now after ndakombaira data rangu zvakanakanaka tikuida kumeeting chano ndaproposa na mayor na town clerk na engineer so that toona kuti toita emergency ipi yekuti either rwizirwo chirwa here kana kuti vanhu vopuhwa dzimwe dzimba dzavanga gara kana toendwa pane mamwe masitenzi matsva ndo zviripo.
Zvichakadaro bazi rinoona nezvemvura yemunzizi nemumadhamu munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa rinoti madhamu mazhinji azara zvekupfachukira zviri kuita kuti nzizi dziwande mvura dzinogona kuzokonzera njodzi kuvanhu. Vachitaura neStudio 7 mutauriri weZina Amai Majori Munyonga vati vamwe madhamu akaita semutiriki azarisa.
Uwandu hwemvura iri mumadhamu huri kuramba huchikwira nokuda kwemvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Madhamu mazhinji munyika pari zvino azara uye ava kufashukira. Mukupera kwevhiki yapera takaonawo kufashukira kekutanga mumakore gumi namashanu kwakaita dhamu remutirikwi. Dhamu iri ranga rapedzisira kuzara nekufashukira muna 2008.
Vatiwo kumatebhilele South kunzvimbo dzakaita semapisa matopo negwanda dzisi dzakawana dzinonzi dziri kupfachukira mukupera kwesvondo. Inwa inotiwo mamwe madhamu akazara zvekupfachukira ane zvikamu makumi mapfumba mune zvitanhatu 96 munyika anosanganisira Zhowe kumatebhilele South, Mazoe neemazvikadei kumashonaland central newest. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.